Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina. Kwemakore akawanda hurumende yeAmerica yanga ichikumbira China mune zvakanaka kuti imire mabasa eutsotsi kumbunyikidza uye kusora muAmerica. Asi kwemakore ose aya China yanga ichiramba kuteerera. Nenyaya yeunhini uhu, America yakazomanikidzwa kuvhara muzinda weChina kuHouston, Texas, mushure mekunge China yaedza kutora zvisiri pamutemo unyanzvi hwezvekugadzira mishonga uye kuda kupa choko muhomwe kune vamwe vashandi vepane imwe kambani inogadzira mishonga kuti vape China magwaro akakosha ekugadzira mishonga. China iri kuedzawo kutyisidzira zvizvarwa zvenyika iyi zviri muAmerica zvinopikisa kuti zvidzokere kumusha. Zvakaitwa neChina kuHouston zvakapfuurukidza zvakanyanya zvakasiya hurumende yeAmerica isina chimwe chekuita kunze kwekuvhara muzinda uyu. Iri rimwe danho rakaomarara ratorwa neAmerica kudzivisa China kuramba ichipinda nemwenje mudziva. Kwemakore vamiriri veChina vanga vachibatwa zvakanaka neAmerica, asi ivo vachibata vamiriri veAmerica munyika yavo neseri kweruoko. Asi hamusi muAmerica chete umo vamiriri veChina vanozvidza nyika inovaremekedza. Kubiwa kwemagwaro enjere neumhizha neChina rave dambudziko rakakomba pasi rose. Mazuva mashoma adarika, matare emuAmerica akawana zvimwe zvizvarwa zvekuChina zviviri, Vali Xiaho na Va Dongjiaji, zviine mhosva yekusora makambani emuAmerica nekuba zvakakosha pamakombiyuta. Vaviri ava vakanga vapedza makore gumi vachisora nekuba magwaro akakosha ane umhizha hwepamusorosoro hwemaindustry kunyika dzinosanganisira America, Australia, Belgium, Germany, Japan, Lithuania, Netherlands, Spain, South Korea, Sweden neUnited Kingdom. Zvose izvi zvinoratidza kuti China inodya zvevapfupi nekureba mukuda kwayo kuti ive nyika ine upfumi hwakasimba pasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica.